makande miri, chinhu chisina kunaka chakashatisisa chokuti hondo yeHamas neIsrael iri kuramba ichienderera mberi nemhosva yekuti inoparadza upenyu hwavanhu. Mativi ose vanhu vanoparara. Urudziro iri kuitwa neUnited Nations kuti hondo iyi imire ndinofunga kuti zinenge-nenge nokuda kwokuti iyo Israel inhengo yeboka reUnited Nations. Uku Hamas chinova chikwata chinenge chichirwira chakamiririra vanhu vomupalestine haisi nhengo yeUnited Nations, asi iyo United Nations muna 1974 yakapa chinhanho kana kuti chitambi chomuongorori wavanoti permanent observer status kupalestine. Saka izvozvizvi iyo United Nations inotova nenyaya isati yapera yokuti Palestine chimiro chayo choonekwa sei. Apazve Israel inhengo yakazara yeUnited Nations. Saka UN inofanira kuti itore nhano yakasimba kuburikidza nekuSecurity Council.
America iyo iri kutsigira Israel iri kukurudzirawo Israel kuti inge isingauraye vanhuwo zvavo pairi kurwisana neHamasi. Muri kuona here Israel ichiteerera zvirikutaurwa neAmerica izvo?
Kurudziro yenyika yeAmerica kuIsrael ndinofunga kuti hachigoni kuti chiitike nekuti muhondo inenge yakapfekana-pfekana. Pane pasina mukana wokuti uto reIsrael rikwanise kuona nhingi kana nhingi kana nhingi nendava yekuti vanhu varwi veHamas vanenge vakapfekana navanhu imo muGaza imo munhu. Saka kuti chaizvo chaizvo kurwisana kunange pakavanda vanhu varwi veHamas hazvigoni kuitika zvinhu zvakadero.
Tiri kunzwawo kuti iyo Israel yakauraya vanhu vayo vatatu vanga vari muutapwa hweHamas. Zvinosiya papi hondo iyoyi kuvana veIsrael?
Vakandemiri, hondo ihondo inouraya vanhu vamativi ose anenge achirwisana. Chombo chakandwa chinouraya hachizoshari kuti uhu upenyu hwomunhu wekuIsrael, uhu upenyu hwomunhu wekuPalestine kana kuti wekuHamas. Saka chinongoponda, chombo chinouraya chisina kusvetuka vanonge vari vedivi revakanda chombo.